Vachitaura pagungano raitwa muAfrica Unity Square, sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zac vaMichael Reza vati uori hwatekeshera zvakanyanya mumakanzuru makambani ehurumende kunyange nekumadzishe nemasabhuku. VaReza vati ongororo yakaitwa neTransparency International inoratidza kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzine uori hunotyisa, asi vakati havabvumirani nazvo vachiti nyika dzekumavirira dzinobvumira vanoita uori muAfrica kuviga mari dzavo munyika idzi uye dzinoramba kubatsira Afrika painenge yave kuda kudzora mari iyi.
Kana kuine mari yakaenda kuAmerica kana kuGermany kana kudze kwenyika, tine inonzi mutual legal assistance yatinokumbira kubatsirwa nedzimwe nyika. MuAfrica muno tinoiwana zvakanyanya, asi muEurope tinoita kadambudziko nokuti pamwe mapepa acho akaenda haadzoke.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vati zvakakosha kuti nyika iite ukama hwakanaka nenyika idzi kuti ibatsirwe pakurwisa uori.
Tinofungidzira kuti pamwe nenyika dzavanga vachitaura mitemo iyoyo inoona kunge isiko, asi nekuda kweyatinoti diplomacy, kana mitemo iyoyo ichingongoripo tinoona zvakare kuti vanokwanisa kuwana kwavachichinjana mashoko iwayo kana kuti vachipanana mashoko iwayo kuita kuti nyaya dzeuori dzipedzwe.
VaReza vati Zac ichishanda nemapurisa, National Prosecuting Authority, masangano akazvimirira nemamwe mapazi ehurumende iri kuedzana pose painokwanisa kurwisa uori. Vati nyaya dzeuori dzakamhangarwa kuZac gore rapfuura dzakatsikira kusvika pamazana matatu negumi kubva pamazana matatu nemakumi matatu neshanu muna 2022. VaReza vati izvi zvinogona kuenderera mberi kana vakaramba vachishanda zvakasimba uye pakadzikwa mutemo wekuchengetedza vanomhangara uori. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Effective Whistleblowers Protection Mechanism, a critical tool in the fight against corruption. Mumashoko averengwa nemumwe mukuru mubazi ravo vaLovek Masuku, mukuru weNational Prosecuting Authority Justice Lois Matandamoyo vatiwo kana pakave nemutemo wekuchengetedza vanomhangara uori, vakawanda vanosununguka kuburitsa pachena uori huri kuitika munyika.
As the Prosecutor General,
semukuru wevachuchisi, ndinokurudzira kuti mutemo wekuchengetedza vanomhangara uori ugadzirwe nekukasika.
Vatiwo Africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora ekuAmerica nekuda kweuori, kwozotiwo mabhiriyoni makumi matanhatu nekusafambiswa kwemari zvine mwero kana kuti illicit financial flows pachirungu. Zuva reAfrican Union Anti-Corruption Day rakatanga kucherechedzwa makore masere apfuura uye rinocherechedzwa musi wa11 Chikunguru gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.